Mapurisa nemauto anga akapakatira zvombo afuma akavhara nzira dzose dzinopinda pakati peguta dzinobva mumisha yose inogara veruzhinji uye vamwe vavo vanga vazere muguta. Nekuda kweizvi vanhu vazhinji vanga vachida kupinda mudhorobha vanoti vatadza kupinda mudhorobha zvaita kuti pakati pedhorobha paswere pakazara mauto nemapurisa chete uye zvitoro zvose zvanga zvakavharwa. Mapurisa asunga vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara veruzhinji uye vamwe vasungwa vanosanganisira mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere nemunyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsidanga Rembwa mushure mekuedza kuda kuratidzira. Vamwe vasungwa mumiriri weHarare West Mparamende Muzvare Johana Mamombe Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova avo vanoti vakambopambwa muna Chivabvu. Vatatu ava vasungwa pamwe negweta ravo vaobeshava apo vanga vachienda kukamba yemapurisa vachida kunozivisa mapurisa kuti vari kutevedzera zvakatarwa nedare kuitira kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weboka revechidiki muMDC Alliance Steven Chuma vashora kusungwa kwaitwa vanhu ava uye vati zvaitwa nehurumende yavamunangagwa izvi ndizvo zvavanga vakatarisira.
Tafara zvikurusa nenyaya yekuti hurumende yavamunangagwa yaita chinonzi pachirungu onigo vabetseredza kuti zvatanga takatarisira isusu kuti paitike total shutdown zvive zvibudirira. Saka naizvozvo tichaenda mberi tichiratidzira kusvika zvichemo zvedu zvanzwikwa. Hatigoni kurarama munyika ine uori hwakadai hwekuti mhuri yavamunangagwa chete ndiyo inoguta veruzhinji vachitambudzika.
Mutauriri wemapurisa vapounyati vati havasati vave nouwandu hwevanhu vasungwa muHarare pamwe nemunyika yose vachiti vachiri kubatanidza mashoko ari kubva kukamba dzemapurisa dzakasiyana siyana. Vamwewo vanogara mumisha yakaita seGlenora neHighfields vakaita savatadiwa mandudzo avo vane makore gumi nemasere vanoti vapindirwa mudzimba dzavo nemasoja vakazvindikitwa.
Zvoti ndapindura nemasoja ndarara vatanga vachirova munangara munhu wavo vachirova kumadhora vakumadhora angu daro vavaripedzisa nemakumbo avo vatapuka nyika dho nyange zimatarisa dhoka toona mapuranga toona prufu yekuti ndarohwa nemasoja vanotorera mari yangu ini ndozoitika izvozvo vanotora nespring yanga iri mbuma CBS Spring. Awandi tsvatsini asronyepa.
Tiva vamandudzo amai nyaradzai mandudzo vati vave kutyira chirwere checovid-19 neupenyu hwavo panguva imwe chete sezvo vachiti havasisina kuchengetedzeka munyika yechipikirwa.
Saka vakutoita kunge vakutoita zvechitsotsi havachaita zvekutichengetedza takutovatya pane kuti tivati tovimba navo kuti vanhu vakatichengetedza dzatiwo mhandu dzedu because vakutotipindira mudzimba vachitiharasa saka hatizototizirawo kupi semaresidensi.
Mumwe wasina kuda kudomwa nezita anogara mucherima mumusha weHighfields anoti vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa nemasoja vachitsvaga chingavararamisa.
Zvangofanana sanhasiwo panapa ndakatogara mukatasa ndiritori muchinjomari asi ndandiri kapenda inyaya yekuti pressure zvekuita because makastoma mashomo. Saka nhasiwo tangouya panapa tobva tangoona kuti panapa ndopanoti wandeiwani tobva tatouyawo nemari dzedu takutochinjowa vanenge vachipfuura vanenge vachipfuura vanenge vachibuda mudzimba. Asi kubva nguva yatatanga vanga vasati vauya tamboona rori 1 ranga rakazara nemapurisa neta ndopatazoona masoja achisvika. Vanhu vakaonda vatiza vamwe vakatotiza vazhinji avo vari panapa kuungana hako kwevanhu but inyaya yemvura hakuna mvura vanhu vari kushaya kuti mudzimba dzacho ogara nenzara kazhinji ingangoti vanhu vazhinji vari kuposwa nenzara. Saka vanhu vachiuya vamwe muri kutarisa vamwe vari kutengesa vamwe vari kuita sei. Saka tangoitawo kamvengevhenge kedu tiri mudhuze une padzimba kuitira kuti kana tikaona zvashata topinda mumba tikaona zvashata topinda mumba.
Mumwe wavanga vari pamberi peurongwa hwekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nhasi uye vari mutungamiriri weboka retajamuka vapromisi mukwananzi vati vacharamba vakavesera hurumende moto kudzamara nyaya yeuori hwavanoti huri munyika yagadziriswa.
Vanhu vari kunyunyuta kuti nyika ino yanyanya uori vakuru vakuru venyika varongomora uchi hwenyika vachidya voga vachinyima ruzhinji rweZimbabwe. Saka vanhu vataiwa zvakwana taneta toda kuti zvimire zveuori nyika ifambe zvakanaka zvinhu zvose zviitwe pajikerere upfumi hwenyika hugoshandiswa nemunhu wese ruzhinji rweZimbabwe. Vakuru wenyika vakasateerera ticharamba takadzvanya tichiratidzira kusvikira vateerera.
Hurumende yavamunangagwa yakagara yabuda pachena kuti yakanga isiri kuzobvumira kuti kuratidzira kuenderere mberi ichiti izvi zvaizopinza upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe wemauto akabatsira mukubviswa kwavarobert Mugabe pachigaro muna 2017 vaperensi shiri avo vavigwa nhasi kuHeroes Acre.